zvaitika panzvimbo iyeye ipresident yad ZRP necouncil and private yard iyoyo haisi property yatinoti isusu iproperty ingori yakangoti jekerere paingonzi munhu anogona kunoshandira ende mapurisa vari kusaita iwo kuti pane dambudziko rekuti paita masecurity issues asiwo mavhenda vari kusaitawo futi dambudziko kuti vanhu vari kuvabvisa ava vavabvisa pasina notice.
Idzo mari dzanga dzichibhadharwa nevanga vachitengesa ava dzanga dzichipihwa ani, dzadzichisvitswa kuna ani?
Mari dzanga dzichibhadharwa sema rentals isisu hatizive kuti dzaenda kunani, nokuti this is a private piece of land inoitwa owned either nezrp kana kune City of Harare, and iri private yanga iri kapa kezrp zvichida kana kuti zvichida kureva kuti inogona vaitori kapa kezrp.
Urongwa hwenyu sesangano zvino hwava hupi maererano nezvaitika zvose izvi?
Sesangano isisu tirikuita maefforts kuti tikurukure nezrp tionesane kuti zvaitika izvi vazviitirei chaizvo, uyezve vari kuti toitei kuti pagadzirise. Saka this effort yatiroda kuti tiite nezrp tiri kuiita kuti tikwanise kutsvaga a common ground kuti as we move forward zvinhu zvakadai zvisaitike mangwana.